Musangano uyu waitwa mangwanana nhasi navana chiremba vachiti vange vachida kupangana mazano kuti votora gwara ripi. Vawirirana kuti kunyange dare reLabour Court musi wechishanu rakapa mutongo wekuti vadzokere kumabasa nhasi izvi hazvikwanisike kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo. Mashoko aya atsinirwa nemumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita. Mumwe chiremba amai rumbidzai jamba vati semachiremba vachangomirira kuona danho richatorwa nehurumende asi vakati havatombotyi chero zvakanzi mabasa apera. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Dindoro vati vana chiremba havana kukwanisa kuenda kubasa nekuda kwekuti havana mari.
Machiremba havana kukwanisa kuenda kubasa kuti pari zvino varamba vasingori na mari yekuendesa kubasa, saka machiremba havana kukwanisa kuenda kubasa.
Mashoko aya atsinirwa nevakafanobata chigaro chemunyori wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association iri Dr. Tawanda Zvakada.
Isu semachiremba izvozvi kunyange tikatya kana kusatya hazvina zvazvinochinja nekuti hatina nzira dzekudzokera kubasa. Saisu semachiremba hatina dzimwe nzira dzekudzokera nadzo kubasa, sazvo kuti mushandiri yati achazodii tinoone zvichinja manyere enyaya.
Kunyange hazvo vana chiremba vazhinji pamusangano apa vanga vachikurudzira utungamiriri hwavo kuti vasakwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachiti havaoni matara achipa mumwe mutongo wakasiyana. Dr. Ndoro vati vachaziya nyaya iyi nemagweta avo voona danho ravangatora.
Ishambo vanyatsogara pasi malegal advisor zvedanana nezvemutemo tanyatsobvungisa nekuti udza kuti yape manext steps atingatori kuti tione kuti toenda nzira iyi.
Kunosvikira varwere pachipatara cheParirenyatwa kwanga kuine vanhu vashoma avo vanga vachiti vava nenguva vakamirira vana chiremba. Mumwe mukota ataura nestudio 7 asina kuda kudomwa nezita atiwo vana chiremba vari pabasa vashoma zvikuru. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa. Vamwewo vana chiremba vakuru vaivasara pamabasa vakakandawo mapadza pasi china chesvondo rapera vachinyunyutawo nenyaya dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara. Pari zvino vana chiremba vari muzvipatara vakabva kuzvipatara zvemauto sekutaura kwegurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Vamwe varimo vakabva kunyika dzakaita seCuba neSouth Korea vakauya munyika makore maviri apera. Health Services Board ndiyo yakakwidza nyaya iyi kuLabour Court ichida kuti vana chiremba vanzi vadzokere kumabasa. Studio 7 yanga yaendesa mubvunzo kuHealth Services Board kuti tinzwe zvichaitwa nekusawirirana kuripo pakati pana chiremba nehurumende, asi tanga tisati tawana mhinduro pataenda pamhepo. Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezveutano Dr. Donald Mujiri vaudza Studio 7 kuti vachazotaura nevatori venhau vanyatsodorongodza kuti zvinhu zvange zvakamira sei muzvipatara zvose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.